ndiko kuri kushandwa basa hombe dzakakurisa zvikuru kwakadhisveika tichinyanya kutarisa nyaya dzemalatrin called health is important kugadzirisa maclasses ekuti vana vagare. As I speak right now, there's a lot of work basa riri kuitwa and zvaakufadza ndezvekuti maroad aakufambika, saka matrak ari kuendesa zvinhu. Pakaitwa madonations, President E.G. Munangagwa vakabedza CEO ema big companies, corporate companies, captains of industry vakauya kuseta hausi. Vazhinji vakatora zvikoro zvavakaadhopta kuti izvi tinoda kuona kuti hazvibetsera ende vana vadzokera kuchikoro. Chandinokuimbisai ndechekuti basa rashandwa ikoko together government for development partners and individual companies zvaita kuti zvikoro zvinenge zvichivhurwa. And I can assure you zvikoro zvekuti manimani zvizhinji unless pane zvikoro zvazvi kutoitwa zvichitochinjwa, because pane zvimwe zviri kuitwa relocated zvaakutooneka kunzi aiwa hatingaregeri chiripo kana senge ana Luwangwa zvabeing relocated kuna ana Nyanyadzi. Saka asi patinoona kuti apa chikoro chinokontinua, aiwa zvikoro zvinenge zvichivhurwa next week.
Topedzisira nokutarisawo ivo vana vechikoro pamwe nevarayiridzi. Vazhinji vaichemawo kuti vanhu ivava vakatarisana nematambudziko akawanda, vamwe vachiona kushaya kwehama dzavo neshamwari dzavo. Vakawanawo here rubatsiro rwecounseling zvokuti vanokwanisa kunge vachivhura zvikoro temu iyi?
Ndiyo imwe yearia aya etiri kushanda zvakasimba nemachechi, vanodzidzisa vanhu even maprofessional. So psychosocial support is a very important area and it's a hurumende area yatakaona kuti area yatofanira kutotanga kushanda, because pane vana vakatraumatizwa zvakanyanya, mhuri dzakatraumatizwa ende munoziva kuti pachine vanhu vakawanda vachiri missing. Saka munoziva pachivanhu pedu kuti mhuri izorore kunge yaona kuti hama yedu yakavidza apa. Asi iye izvozvo unfortunately dambudziko ratasvikirwa naro recycling hazvisi kugoneka izvozvo. Saka zvinoreva kuti vanhu vari very very traumatized vanoda kubetserwa kuti vagongokumbirirawo kuna Mwari kuti vazozviaccepta and to continue living.